Blessing mezuro maripota tiri kuwana ndo kuti kwanga kwanyarara mumigwagwa. Asi mazuva apfuura wa pane boka rinoi ATDF from South Africa ndo rari chikonzera zhowe zhowe nomhirizhonga. Zvikuru muN3 kunana Tugela Plaza kuKwaZulu Natal vakavhara migwagwa yese namatrucks vachibvisa vanhu mumarori kana magonyeti vachirova nemboma kana kupisa kana kutorera zvunhu.
Mungaziva here kuti vanhu vangani vakakuvara kana kuti kutorerwa zvinhu zvavo pamhirizhonga iyi?
Kungoti hatisati tawa hedu kuti vanhu vakanyanywa afektiwa vanosvika vanhu vangani, nokuti zvino zvinongoitika nyika yese South Africa. Asi zvinoripotewa uko zvino ukazvitarira pazvivhitivhiti nepamadzangaradzimu zvinenge zviri zvishoma, nokuti panoita sokuti zvivhitivhiti izvi nemadzangaradzimu vaakuzviudza kana kuti pane unoudza kuti chiregai kuramba muchibudisa kuti zvizvagwa zvezvimwe nyika zviri kushungurudzika. Nezuro ndopatakawa transport minister vafikile Mbalula vachiti kune task team yemaministers inosanganisira minister wehome affairs, minister of labor, minister of transport, kuti vagare pasi vataure nevanhu veATDF ava nevamwe vari mutrucking industry.
Vanga vachisangana rini?
Taziviswa nhasi kuti ndopa chashangana interministerial committee ne the road and South African freight industry pazuva ranhasi. Asi pamvonga mupopoto nemhirizhonga zvakaitika mazuva apfuura aho takaziviswa zvakare kuti kwakasungwa vanhu vana. Asi hazvina zvazvinobatsira, nokuti tinongoona kuti izvo zvenge zvichingova zvokubatana kumeso.
Sei muchidaro vashumba?
Nokuti haungati marodzi yakakura sezvakaita N3 inoenda kuDurban nana Richards Bay yovhagwa kongosungwa vanhu 4. Isu tichiona futi kuti zvinonge zvichiteverana nokushungurudziwa nokurohwa kwavanhu nekuitiswa zvese zvine zvatingangoti torture in effect yamadriver anobva kune dzimwe nyika.
Asika vatyairi vemusouth Africa vari kuti vatyairi vekune dzimwe nyika ava havana mvumo yekushanda musouth Africa, mungajekese kuti zvinofamba sei?
Panenge pachitaurwa kuti mutemo unoti matruck drivers ekune dzimwe nyika hafaniri kuoparata muno, hafaniri kupuwa mawork permit. Hakuna mutemo wakadero vanhu vanenge vachinyeperana.
Ko zvekuti panofanira kusiyiwa chimwe chikamu kuzvizvarwa zveSouth Africa?
Zvemakota izvi zvirimo, yes. Kuti for example kunenge kuchii kana munhu ane matrucks achiemploya vanhu, unofanira kuemploya 60% maSouth African. Izvo ndo zviripo, asi hakuna mutemo unoti haufaniri kuemploya matruck drivers anobva kune dzimwe nyika kana kuti matruck drivers anobva kune dzimwe nyika havafaniri kupuwa mawork permit. Asi unowana propaganda iyo ichiramba ichingotaurwa vanhu vachinyepa. Kana zvakadaro zvichii madriver ekune dzimwe nyika hafaniri kufamba muSouth Africa, chii chinobvumira kuti ivo veSouth Africa vakwanise kufambisa zvinhu zvavo vachipinda nomuZimbabwe kana Mozambique? Nokuti ukazvitarira kazhinji, South Africa ndo inotoda kudarika nemune dzimwe nyika ichisvika kunana DRC ichitengesa zvinhu zvayo. Saka zvinhu zviri unfortunate zvikuru.